Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 Chivabvu May 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe raenda kuHigh Court richipikisa kuwedzerwa nemakore mashanu nguva vaLuk Malava vange vachishanda. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura, vaDanford Ngadziore vachiri kubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe mizuro, zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1579, asi vanhu gumi nevasere 18 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mashanu ane makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 549,797. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevatanhatu 38,466. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevanomwe 36,277. Hondo yerusununguko vaFrederick Mutanda uye Magweta HDK ari musangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe vakwidza mapepa kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa danho remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekuwedzera nemakore mashanu nguva yekuti mukuru wevatongi munyika vaLuk Malava vange vachishanda. Vanoti nyaya yekuti vaMalava varambe vari panyanga kutyora bumbiro remutemo renyika. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rakatoendesawo nyaya yakadai kudare richiti vaMalava vanofanira kuenda pamutyandigere sezvo kusaita izvi kuri kutyora bumbiro remutemo. Asi bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa mutsamba yavanyora kuna vaMalava vati vanokwanisa kuti vaenderere mberi nebasa sezvo vana chiremba vati vachine utano hwakanaka. VaMalava vange vasvika makore makumi manomwe ekuti vaende pamujandigere, asi bumbiro remutemo rakavandidzwa zvapa vaMnangagwa simba rekuvawedzera makore vari pabasa. VaMalava vaifanira kusiya basa musi wa15 Chivabvu, asi vaMutanda nevamwe vanopikisa danho iri vanoti vaMalava hafaniri kuramba vari pabasa uye vange vari mutongi kwemakore gumi nemashanu adarika. Vamwe vaendeswa kumatare ndeve Judicial Services Commission vanofanira kushambadzira mabasa evatongi vari kunzi vakakundikanawo kuita izvi sezviri mukumbiro remutemo. VaMutanda nevamwe vavo vari kumirirwa nemagweta eHoney and Blackenberg Legal Practitioners vanove nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Magweta echidiki vanozviti Young Lawyers Association of Zimbabwe na mukoma Frederick Mutanda wanowa murwi wohondo yerusununguko Liberation War Veteran ndiwo wakaenda kumatare kudarira High Court nezuro musi wechipiri wachiendesa Judicial Service Commission wamalaba na Attorney General weZimbabwe kudare.
Vari kuda kuti dare riite sei chaizvo?
Vari kukumbira kuti dare reHigh Court riiti wamalaba wasabenefite kana kuti wasawane kusimudzirwa neamendment extension temu ya Chief Justice zvakatarwa kana zviri muamendment nyuwani makosa amendment aitwa yasonzwa pera musi wechishanu. Saka varoda kuti vamalaba vambe vasiye basa ravo uye Judicial Service Commission itange process kana kudano rekutsvaga Chief Justice munyuwani.
Zvii zvavari kuti zvinoitika kana matare akasatora danho iroro?
Vari kuti muZimbabwe mungava neconstitutional crisis kana vamalaba vakanzi vapfuure kuendera mberi nebasa ravari Chief Justice panopera tenya yavo musi wa15 May. Saka ndozvaitwa nemagweta Young Lawyers Association of Zimbabwe naKuma Fred Mutanda. Wakamirirwa nemagweta eKwaran Blackenberg wachitsigirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights. Nyaya iyi yanzi ichanzwika nemusi wechishanu kudarira High Court Masikati kuma2 dzemasikati. Saka takamirira kuti tinzwe kuti zvichafambiswa sei nekuti nyaya iyi yekubata-bata bumbiro yekubvarira bumbiro inyaya rwadza zvikuru kuti bumbiro ratakabvumirana tese tikavhotera neuwandu huri kuna 2013 tichiti hanewo bumbiro idzva riri progressive kana kuti riro padhuze kuva a bit democratic rakutotanga kutobatwa-batwa. Zvinhu zviri kurwadza kuma Fred Mutanda, zvinhu zviri kurwadza Young Lawyers Association of Zimbabwe nevakawanda vane Zimbabwe vari kuti hakotadi kutanga tangoimplementa maprovisions kana kuti zvakanaka zviri mubumbiro rediri pane kutanga kuri barura zvatakuita izvi.
Asi zvichabatsira here nekuti takaona nezuro kavamunangagwa vachiwedzera ivo nemakore mashanu nguva yekuti vamalaba varambe vachitungamira matare ose munyika?
Kungoita havo kupanika kwaitwa asi hazvisizvo zviri kudiwa neYoung Lawyers Association akuma Fred Mutanda. Chavataura ndechekuti chikumbiro chavo kudare ndechekuti Justice Malaba vakashanda makore avo 15 akakwana, vasvika 70 years sezvinotaura bumbiro, havafaniri kunge vachienderera mberi, vari supposed to step down vonozorora.
Asi kabumbiro remutemo rakavandudzwa vamafunda
constitution amendment yakaitwa to extend tenure yavo ndiyo vari kuti haisiri constitutional, haisi pamutemo, ndiyo zvavasi kuda. Saka zvaitwa izvi zvangoitwa hazvo, hazvina effect yekusimisa chikumbiro chavo. Chikumbiro chavo chiri kuendera mberi ndechekuti Judicial Service Commission iise maprocess ekuti pasarudzwe mumwe Chief Justice mutsva asiri wamalaba, nekuti wamalaba ravo basa wakabata zvikuru. Tinovatenda nezvavakaita kumashure uku. Ngapachipindewo mumwe, handifunge kuti shuvali pamajaji ese ariko kuconstitutional court nekusurumu kuti vari 16 pari kushayikwa vangatora basa irori vakakodzera. Saka tiri kuona kuti aiwazve majaji akawanda, vamwe variko kumahigh courts uku. Magweta muZimbabwe akawanda zvikuru, ariko magweta akawanda zvikuru chaizvo muZimbabwe munomu. Ramukoma Muchada hama vana CC Beatrice Mutetwa variko, vana Mvara Irene Petrus, vana mukoma anotitsunga vanokodzera kupinda pamapositions ivavo, ngavatariswe ivavo. Vamalaba vazorora.
Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura weMeborene muHarare gore rapera mushure mekunge bato reMDCT rati vakanga vasisateveri zvido zvebato iri, vaive mumiriri weward 16 vaGenford Ngadziore havana kutura mutoro wavaive vakatakura wekubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. VaNgadziore vanoti vari kuenderera mberi vachibatsira kutsvagira vanoshaya pamwe nevakwegura chikafu, kuona kuti zvinoda kugadziriswa zvakaita semagesi nezvimwe zvinenge zvafambirwa, uye kude kubatsira kuona kuti vana vemudunhu ravo vasina magwaro okuberekwa vakwaniswa magwaro anokosha aya here. Zvondirapera vangadziore vakakwanisa kuwanira dzimba dzinodarika zviuru zvishanu zvekudya zvavakawana kubva kushamwari nemakambani avanodzidzana nawo. Vanoti vakaparurawo chirongwa chekuti madzimai emunharaunda yavo vatange kubika chingwa vachitengesa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navangadziore pamusoro pemabasa avari kuita.
Chokwadi, muwadi 16 toita mabasa akawanda chose kubva takarikorewa gore rapera muna May zvikavari zvino ndadzimba basa. But chekutanga nechekuti izvo mabasa edu atakasadzwa nevanhu tikungoita ari kuenderera mberi. Tinoenda kose kose tichiita zvakasiyana siyana kuti vanhu vabatsirikane. Even vanhu vangaita matambudziko avo vanotofonana kwandiri. Every day ndinoreceiva mamesaji makozi vanhu vachitsvaga help and ndinoassist hazvinisinei ndakapiwa ukadzo. Vanhu vazhinji vachifunga kuti Harare West or Ward 16 vanofunga Mebureni ana Sendosa kunogara varungu vasingazivi kuti Ward 16 inosanganisira also maplots arimo muward 16 arinonalinana park maplots ari kunanasangana ini anozokwishwa mukusho plots. So ndo ishu yatakatifambidzana nayo. Zvakare Ward 16 inosanganisa also masababu akafanana naAston Park masababu ayo anogara the elderly vatoti mapengeniyasi zvokuti vanhu ivava vari kurarama nemari inosvika 50 US pamwedzi ndo mari yavanopiwa nehurumende as part of their pension. So mari iyoyo haikwane kuita mabasa vanokwanisa kuti vaite kuti vabhadhare mabills avo ine kutenga medication. So ibasa zvakare taendere kuti batsire vanhu ivavo.
Muri kuvabatsira nenzira dzipi? Muri kupa chikafu here kana kuti muri kupa mari? Zvivi zvaivi zvamuri kuita?
Tishana nemamwe mapoka akazvimirira ari mucommunity tisati takavhata kuita makanzera takazviziva kuti unge uri kanzera ari effective tofanwa tine macommunity organizations are very effective. So tichana nemacommunity organization iwavo we are working in the joint community development kuti tikwanise kuita mabasa akasiyana siyana emucommunity. Boka iri boka rinane partisan rinotenganana nawo zvaritendai tandimangwiro. But ibasa zvakare rekuti kana takuriita tinoriita satari divi. But pokutanga program yatakaita iprogram inechekuita nekudonata mamagoods takaapfira kucommunity diaspora. Kuna vanhu vazhinji vari kudiaspora vari mapropati ari mucommunity. Kuna vanhu vazhinji vari mucommunity vari maceo majeneral manager mavarious companies. So takaapfira kuna vanhu ivavo kuti basira ionaiwo zvekuita tsvondere dzedu hazikwanisi kutobata mabills. Vanhu vazhinji vari zvikaita mukanzuro vanhu vazhinji vakatotenga medication yavo tovabatsirawo nguva inge iri nguva yelockdown tovapawo chokudya and vanhu vazhinji vakaresponda takabatswa chose nevanhu vakasiyana siyana. Up to now takadonata over 5000 households takapa chikafu but taifokasa mumonyo those vari marginalized.
Tichiona mabasa ese amuri kuita aya mabasa anofanira kunge achiitwa nakanzura hakuna here kansela kuward 16 ikoko?
Kubva zvatakarekoliwa svika pari nhasi handisati ndaita replacement by election. So zvaikonzera kuti maresident vandiaproache. Zvakare ndine mandate ndakapuwa nemaresident. Mandate ndakapuwa imandate yekuenda kukanzuro kuchigadzira zvichemo. So zvakandibatsira kuti roti handakarekoliwa zvangu asi I should be a solution provider at local level. So therefore ndakaenderera mberi ndichidi ndichiita ndichimirira maby election. Maby election chero angauya even akasauya ndichiramba ndichimirira vanhu ndichivabatsira.
Mamwe maprojects amuri kuita munzvimbo menyu ndeapi?
Maprojects akatowanda ichose. Tine maprojects atiri kuita ekubika chingwa yemadzimai tichishanda nekambani inonzi yengoda oven. Pawekendi pano zvakare tine progress yatirikuda kuti tironge kuti tiite yatirikufanira futi neimwe corporate yelotary yekuti tikwanise kubatsira zvakare vakumakomboni vaya nethe elderly nemadzimai again. Vari kuuya neprogramu yekupfuya huku kuti vanhu vabatsirikane. So vari kuita madzimai zvakare vachiosa indo 50-50. So vachauya nehuku dzinosvika muma 1000. Kukwanisa kudini kubatsira community yeHarare West nekuti vanhu vaite maproject. Zvakare pari kuya futi neprogram yegardening munoziva kumaplots nevanhu vakasiyana siyana. Harare West inosanganisa maplots ari within the constituency. So vari kuya futi negardening yekuti vachachipa mbeu kune vanhu vakasiyana siyana. Mbeu yekovho yerepu yemaonyeni even yemacarots. So imaproject yekuti at the end of the day vanhu vanga vachibatsira at local level. And ibasa rebisa vanhu vakakozerwa in 2018 kuti tichinoke padoro umwe naumwe kuti vanhu iva vadini vabatsiro. And we are very happy neresponse iri kupuwa necorporate nemaindividual.
Avo vange vari vaimbo vekanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadzore vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana pakati peIsrael nePalestine kusati kwamboonekwa kwemakore mazhinji kuri kuenderera mberi zvine mutsindo, izvo zvakonzera sanganiro reUnited Nations kuti riyambire kuti kurwisana uku kunogona kukwezva dzimwe nyika kuti dzipindewo mukurwisana uku. Kupomba kuri kuitwa neIsrael kunonzi kwauraya vanhu 65 kusanganisa vana 16 nekukuvadza vanhu 365. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi 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 pastudio 7 apo muri kutaura nava Matthias vari kujoni vari kuti izvo ko iro bumbiro remutemo rekutaurwa iri ko vakuru ava vari kuzvifambisa sei oivo vari kuzviitira izvozvo kuti naivo varambe varipo havadi kuti vabve varambe varipo kwenge vanoudzamo kuti ngavabude nekuti makore avo ekushanda akwana neivowo vheri vakurawo makore avo ekupedzisa kushanda akwana zvavada kutiita izvika saka tovaichema kutoti isu Simiti ndiaitibatira Simiti anga asina kutibatira ivo mai ndiva kutozotibatira mai nokuti Simiti aikupromisa zvinhu zvokuti zvinhu zvakati zvakati zvinogona kuitika kana kuti mari yakati ndiya ndokwanisa kupa pamwedzi iyo mari iyo ichitenga iye zvinoizvi onai manje zvokuita vana vedu kumusha taanzwa tiri kuno kujoni tiri kungoramba chingozo kuti baba akuno maschool fees anoti sei nekini maisaleseni acho manje taakuti tazobatwa repesi manje is not good ngavagadzirise zvinhu vakuru ngavagadzise zvinhu munyika ti nyika ifadze munhu wese ko zvinodireko kuti vanhu takaenda kuhondo takaendire manje kuhondo kwacho
makadii kustudio makadii studio 7 tinokutendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi ndiri pamaronjera pakati pemaronjera neruwa pamefuta isusu chikumbiro chatinacho kuti hurumende izivewo kuti panyaya dzemavhakisini apo kana maticha neveutano vasiri kuda kubayiwa ngavaitiwo kuti isusu veruzhinji tibayiwe tikaenda kuda kunobayiwa kwakuudzwa kuti maticha ndevachemberi ndovachiri kubayiwa kwakuchizobvunza kuti maticha acho kwakabayiwa mangani zvikanzi kwakabayiwa 3 chete kubva zvatanga senge pamefuti saka zvinobatsirei kuti tirambe takachengeta kungoti maticha isu ivo maticha acho asiri kuuya zvitorina nekuti vanhu vari kuda vabayiwe nekuti maticha aramba vangoti munhu wese pane kungoti varamba vakangochengeta kuti maticha
pastudio 7 apo tinokutendai ana mukoma Jonga ana tononoka Hwande ana Blessing Zulu ana Sisi Mavhe tinokutendai pastudio 7 po munotipa nhau dzakanaka dzisina kwadzakarerekera tinokutendai rambai muchitipa nhau idzodzo.
Hello makadii pastudio 7 ndoda kutaurawo pamusoro penyaya dzematicha ari kungonyemwa mari nehurumende yezimbabwe achingonzi kwai tichagadzirisa zvimwe zvikamu zvichauya rini chiichi kubva rini vanhu ivava vachitambura maticha vasingahori apo zvakatanga rini zvinhu izvozvo kwava kare vana vaticha ndo vanomutsa vanhu kuti nyika ive neramangwana rakanaka vana vavo ivove vari kuzhe kwedzinyika uko vachidzidza ikoko vachindosaka vachiuraya dzidzo yomunyika vanhu vezana vadinginda zvinoona sokuti nyika indeyavo.
Mamukase vashamarari vedu vestudio 7 vana mukoma Chonga nana mukoma Tanonoka zita ndinonzi Sei Magura ndiri Cape Town South Africa ndodawo kutaura pamusoro pedanho riri kutorwa nehurumende handitaure ndichidaro kuti ihurumende inenge ichitora danho iroro emuno muSouth Africa ndokuti vanhu vese vanodhiraivha matrucks vekunyika dzekunze vanosungirwa kunge vaine mapepa ekudhiraivha umuno asi tandinozongotaurawo zvakare. I think hurumende yeZimbabwe ingade ichiwanavo zvainotaura nguva zhinji, panoratidza kuti vana vayo vari kuitirwa kasort of kahutsinye mune dzimwe nyika. Ndodzoka zvakare ndichitaura kutoti nguva yavamugabe yaipenge nani, because vamugabe panguva yavo chaiyo chaiyo vaiwanikwa vachisimudzawo maviri matatu kutaura vachisapota vana vavo. Asi ike hino vamunangagwa varipo ava havawanikwi kana one day ravanonzi vane zvavataurawo kuchengetedzawo vana vavo vari kunze. South Africa danho rairi kutora iri inyaya yekungosungirira vana vedzimwe nyika kutoramba kuti varege kushanda, because kuti uite futi mapepa acho munhu pane long process. Saka izvi zvinoda kuti hurumende dzionesane dzogara pasi kutauriranawo, because I think mapepa ekuZimbabwe anodrive musadhaki yose, but ivo kana vakuti havadi mapepa ekuZimbabwe, izvi zvinenge zvava kusungirira vana veZimbabwe vari kushanda vari muno mudatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Chimirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere reCenters for Disease Control and Prevention, CDC, nezuro chitatu rakapa mvumo yekuti mushonga wenhomba yeCOVID-19 unogadzirwa nekambani yePfizer ushandiswe pavana vari pakati pemakore gumi nevaviri nemakore gumi nevashanu. Mukuru weCDC Dr. Rochelle Walensky vakati CDC inokurudzira kuti mushonga uyo unogadzirwa nekambani dzePfizer neBiontech ushandiswe pavana vezera iri. CDC yakatora nhano iyi mushure mekomiti yezvipangamazano zveCDC zvataura kuti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti mushonga uyu unogona kushandiswa pavana vezera iri pasina zvinonetsa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatambira mashoko aya nemufaro vachiti izvi zvinoreva kuti mamwe mamiriyoni gumi nevanomwe evanhu vemuAmerica vave nemukana wekubayiwa nhomba iyi. VaBiden vakakurudzira vabereki nevana vavo kuenda kunobayiwa nhomba nekukurumidza. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti pakaitwa ongororo dzakawanda pavana vakawanda dzikabuda dzakanaka. Dr. Guni vanotudza zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Zvakaitwa neFDA kana kuti nebazi rehurumende rinoona nezvekuongororwa nekubvumidzwa kwemishonga kuti ishandisirwe muvanhu, zvekubvumira kambani yePfizer kuti nhomba yayo ichitangisa kupiwa vechidiki vane makore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu, chinhu chakanaka zvikuru. Uye ndoda kuti vateereri vazive kuti kumikidzo iyi yakaitwa kuburikidza nemaclinical trials akaitwa kana kuti nedata kana neumbowo hwakawanikwa nePfizer payaiongorora kushanda kwenhomba yayo muchidimbi ichochi chevana vane zera gumi nevaviri kusvika gumi nevashanu.
Umbowo hwakabuda muongororo iyi hunoratidzei?
Umbowo huri kutiratidza kuti pavanhu 2200 vanga vari pa third phase clinical trial kana kuti pachinhando chekupedzisira chokuedzwa nokuongororwa kwemushonga uri kuongorora kuti unosenza unobatsira here kugenerate immunity against COVID-19 or SARS-CoV-2 uye au kuadze here dzingava nhengo dzemukati kana zvimwe zvinhu pavanenge munhu anenge atora mushonga uyu. Vanhu vese vavo 2200 vakatestwa kana kuti vanga vari mustadhi iyoyi takaona kuti vese vakapiwa mushonga uyu, hapana kana umwe chete wechidiki akabatira utachiona hwecovid-19 kunyange vakaitwa exposed kwahuri. Tikaonawo zvakare kuti munguva imwe cheteyo vanhu 18 vanga vari musame stadhi iyoyo vakanga vari paplacebo kana kuti vakanga vakapiwa mvura isiri mushonga chaiwo asi vachifunga kuti vapiwa mushonga. Zvinova zvinogaroitwa pama double blind studies anenge iwayaya. Zvakatirakidza kuti 18 vavo vakabatira utachiona sezvo vanga vasina kupiwa nhomba iyi. Saka zvinotiburitsira pachena kuti nhomba yePfizer inobatsira kunyaya kusvika kune vechidiki isingavakuwadze kana kuvarwarisa.
Dr. Guni, pane dzimwe nyika here dzakabvumidza kuti vechidiki vakadai vabaiwe nhomba iyi?
Haisi America chete yatanga kudaro. Canada yakatoezviita sondo rapfuura yakapa kambani yePfizer mvumo imwe cheteyo yekuti vana vane zera regumi nemaviri, makore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu 12-15 vatangise kubayiwa nhomba iyoyi nokubva zvakare kuburikidza neumbo hwakabuda mustadhi imwe cheteyo. Pamwe chetepo kambani yePfizer neBiontech vakatokumbira mvumo kana kuti kuapplya emergency use authorization kana kuti kushandiswa kwechimbi chimbi kwemushonga wavo kuEurope mumazera mamwe chetezvo iwayo. Ndingade kuwedzera zvakare kuti vari kuenderera mberi iye zvinoizvi vane mamwe mastudies ane mhando mbiri yekutanga vari kustadha zvekare vana vechidiki vanobva makore gumi nemaviri zvichidzika kusvika makore matanhatu, kwozoita imwe study zvakare iri kutarisa vana vane makore maviri kusvika makore matanhatu. Pari zvino umbo hwatatanga kuona vanoti early data huri kutaridza zvakare kuti mishonga yavo iri kushanda zvakanaka pasina kana zvigozhero zvatiri kuona kana urwere hwatati taona mune vechidiki avo. Izvi zvakakosha zvikuru nokuti zvichatibatsira kuti vechidiki vakawanda vanova ndivo vari kunyanyoparadzira utachiona hwecovid-19 pari zvino vakapiwa nhomba iyi zvichakurumidza kuti America ive nevanhu vakawandisisa chaizvo vabayiwa nhomba iyi zvekuti utachiona hausisina vanhu hwekuramba huchipararira huchienda iya inonzi pachirungu herd immunity.
Zvikasvika ipapo chii chatinotarisira? Chii chinoitika?
Zvikasvika ipapo zvinototibatsira kuti mukupera kwechirimo zvinogona kuti nzvimbo zhinji dzinenge dzavhurwa uye vanhu vanenge vaakudzikisa zvisungiro kana kuti marestrictions angachi zvanga zviripo zvekuti vanhu vapfeke namaski nguva dzese zvinogona kudzikiswa izvozvo nekuti vanhu vakawanda vanenge vava neimmunity kana kuti vanenge vakwanisa kuzvidzivirira kubva COVID-19.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe raenda kuhigh court vachipikisa kuwedzerwa nemakore mashanu nguva vaLuk Malava vange vachishanda. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura, vaDanford Ngadziore vachiri kubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvekare Manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.